Va chitaura pamusana mavanoitana vatori venhau mushure medare remakurukota svondo rega rega gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yatora danho iri nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu vaona chikafu pamwe nekugara zvakanaka pamwe nekutenga zvinhu nemutengo uri pasi
saka tatarisa nenyaya yekusimuka kwaita mapraizi panguva shoma shoma tichiratidza kuti pane vari kutenga vachingochengeta vachida kuti vadhurisire vanhu taona zvakakodzerawo kuti vanounza vanoda kuunza vane mari dzavo kunzi vagounza maproducts atingati mabasic commodities so that munyika medu vanhu vedu varege kupane nzara vanhu vagowana chikafu
amai Mutsvangwa vati izvi hazvirevi kuti hurumende haichatsigira makambani emuno uye vati izvi zvicharamba zviripo kudzamara zvinhu zvagadzikana munyika zvimwe zvezvinhu zvave kukwanisa kutengwa kubva kunze kwenyika ndezvinoti binzi fortreza mabhara mishonga yekurimisa mazenge ice cream jam dovi shuga mushonga wekuporesa shangu pamwe nesipo vachitaura pachiitiko ichi kurukota rezvemari muzvinafundo mutori mwuve vati chinangwa chavo ndechekuti zvinhu zviwande muzvitoro kuitira kuti mitengo yezvinhu idzike vati danho iri rakananganawo nekugadzirisa kusamira zvakanaka mumaindastri nemabhizinisi umo mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende richagadzirisa nyaya yemitengo munyika
iri ndinofunga kuti danho rakanaka ratorwa nehurumende richakodzera kuti zvinhu zvinge zvichikwanisawo kuwanikwa neuwandu sezvo iko zvino munhu ega ega akukwanisa kungo nomutengawo achiuya nazvo pamusika mutemo uyu wanga wakonzera bongozozo nekuti maindastri achona mimwe mitengo yatanga tichiona yanga iri yevanhu vakafukidzirwa ne-SI64 uye zvanga zvakukonzerawo matambudziko panyaya dzekuti kuti mabasic commodities kana kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vakawanda izvi uye zvanga zvava kuda kuti unge une resinesi rekuti unge uchingokwanisa kunozvitenga zvinova ndofunga zvanga zvichikanganisa zvanga zvichikanganisa kupinda kwezvinhu munyika saa ndinoona sokuti idanho rakanaka uye idanho richakonzera kuti mitengo inge ichizokwanisa kunge ichidzika nekufamba kwenguva
asi mutungamiri wesangano rinomirira maindastry reconfederation of zimbabwe industries vasiselani javangwe vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende richikwanisa kuti zvinhu zviwande munyika mitengo yezvinhu haisi kuzodzikira vatiwo mitengo yezvinhu ichatokwira zvakanyanya sezvo vanhu nemakambani vachatsvaga mari yekunotenga kunze pamusika mutema izvo zvinozoitawo kuti vatengese zvinhu zvavo nemitengo iri pamusorosoro vajavangwe vati zviri nani kuti hurumende irambe ichitsigira makambani emuno nemari vati hurumende yakaderedza uwandu hwemari yekunze hwainopa kumakambani muna nyamabvuvhu izvo zvakatanga kukonzera kushomeka pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha